manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 3 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mukuru wevatongi vematare vaJustice Godfrey Chidya usiku vanoshaya. Vatori venhau muZimbabwe vanocherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vachiti vari kushungurudzwa nevanoti vanoita zvematongerwo enyika. Komiti yeparamende inoona nezvemari yoronga kudaidza gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti vatsanangure kwavanoti vakakwereta mari yekubhadhara chikwereti chenyika kuWorld Bank. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice vaGodfrey Chidya usiku vashaya. Vachidya usiku avo vakaenda pamudyandigere gore rino vange vari muchipatara kuSouth Africa mushure mekurwara zvakanyanya mavhiki maviri apfuura. Mumwe mutongi mudare reConstitutional Court asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vachidya usiku vainge vaine chirwere cheshuga. Bepa nau reHerald ratendawo kuti vachidya usiku vashaya. Vachidya usiku avo vainge vaine makore makumi manomwe ekuberekwa vakaberekerwa kudomboshawa. Vakamboitawo zvematongerwo enyika vari nhengo yedare reparamende munguva yeRhodesia neZimbabwe ichangowana kuzvitonga kuzere. Vakazoitawo mutevedzeri wegurukota rezvematunhu vasati vaita muchuchisi mukuru wehurumende. Vakadomwa kuita mukuru wevatongi vematare vachitora basa rakasiwa naJustice Anthony Gabay. Vachidya usiku vakamboshandawo vari sachigaro weConstitutional Commission iyo yakanyora bumbiro rakarambwa neveruzhinji mureferendum yakaitwa muna kukadzi 2000. Mukuzeya nyaya yekushaya kwavachidya usiku, tabata rimwe gweta guru munyika vari nhengo yedare reparamende vachimirira ZANU-PF vaJonathan Samkange.
Ndumuta zvinhu zvatisingafungiri zvinoitika because haana kumborwara kamurume.
Tichitarisawo mabasa avakaita, mungati munhu aibata basa sei?
Aibata akibasa zvakanaka, sterek. Chaizvo kungoti semunhu anenge afa akibata, munhu aibata basa zvakanaka.
Vamwe vaichema-chemawo kuti ava vanenge vanomborerekera kuZARU-PF, vamwe vachiti aiwa vamutongi gava. Munoona sei mabatiro avaita nyaya dzavo?
Ini ndofunga kuti anga angori munhu mutongi gava chaanga achingotarisana nenyaya yekunaka nokushata kwayo.
Saka nyika yarasikirwa zvikuru apa?
Aiwa hatingadaro ngekuti kaanga aritaya anogorasikirwa. Kana vajaji varitaya unodzoka herawo mumashopu because ange was over 70. Saka kuti titi arasikirwa anogorasika tinozviita sei izvozvo because anga atoritaya.
Vamwe vari kuti dei vaitwa gamba renyika tichitarisa basa ravakabata, munotenderana nevanodaro here?
Ine handitenderani nazvo, vandongotiwo zvavo munhu akaitawo basa rake because munhu kakambongari nguva yehondo kaa handiti anga ari muparamende yaSmith. Saka anozoita sei kuti aende heroes munhu akambonga achisenzana naSmith. Ndinotozviziva because ndandiri tiri student ndachitopfeka, kana mukatarisa kuenda bheki kuhistory kaundomuona akapfeka makamafuraji achiuya kuparamende apo. Saka munhu akadaro anozoita sei hero.
Koka vamwe vari kuti aiwa pakazowana nyika kuzvitonga kuzere vanga vakushanda kuendesawo nyika mberi.
Kutora advantage ikako, but ndingatoti ndovamwe vanhu vakatononotsa kuti independence inonoke kuuya because vakanonotsa process.
rimwe remagweta makuru makuru munyika vaJonathan Samukange vari parunare muHarare. Vanyuri venhau munyika nhasi vacherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vachiti vave kuda kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti vangapedzesei dambudziko rekushungurudzwa kwevatori venhau nevanoita zvematongerwo enyika iro vanoti riri kuramba richikura munyika. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo pagungano rekupemberera World Press Freedom Day iro raitwa pachikoro cheHarare Polytechnic, mupepeti mukuru wekambani Associated Newspapers of Zimbabwe Vastenly Gama vati vematongerwo enyika vari kuchichidzira vatori venhau. VaGama vati nekurwisana kuri kuitika mubato reZANU PF pamwe nesarudzo dziri kuuya zvave kuita kuti vematongerwo enyika vapindire mumashandiro anoita vatori venhau zuva nezuva. Vatiwo vematongerwo enyika vari kushandisa mapurisa kushungurudza vatapi venhau. Sachigaro weZimbabwe National Editors Forum zvakare vari mupepeti webepa nhau reIndependent vaDumisani Muleya vatiwo kunze kwevezvematongerwo enyika vemabhizimisi vari kuvhiringawo mashandiro evatapi venhau.
Kune interference inobvawo kutingati commercial inoendera nemacompanies vanoda kuinfluensawo basa remajournalist. Kwozoitawo imwe interference ine dimension yesecurity yokuti mapurisa kana majournalist vanyevanyadza avo vanouya vachida kutsvaga kuti madzovana kupi, ndiani akupa nyaya idzodzo, tokumbira motibatsira kuti tiinvestigete nyaya idzodzo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi avo vanove mumweyo vakabvunzurudzwa nemapurisa pasina mhosva yavapara svondo rapfuura vati zviri pachena kuti vematongerwo enyika vari kushandisa mapurisa kuchikidzira vatapi venhau.
Ndozvotoratidza kuti kushanda kwacho hakune kusina kumira zvakanaka, nokuti kana pane mupurisa anogona kungokusheedza iwe uri kufunga kuti murongo unotaura waupedzisira waubvunzwa paunogara, wakubvunzwa mafoni namba ako, zvitupa nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Saka ndo zvandinoti zvotoratidza kuti pane chisina kunaka ipapo.
Dzimwe nyaya dzave kukanganisa basa revatori venhau inyaya dzeuori uhwo hwapararira nyika yese. Vakawanda vapinda mumhemberero dzanhasi idzo dzange dzakarongwa nemasangano ese anomirira vatori venhau, hurumende pamwe neUNESCO vatiwo Zimbabwe ichine mutemo inombunyikidza vatapi venhau kunyange hazvo bumbiro renyika risingabvumidze izvi. Vamuleya vati zviri pachena kuti hurumende haina chido chekubvisa mitemo iyi yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Mumwe mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau pachikoro cheHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vatiwo nyaya dzezvematongerwo enyika dzave kutokanganisa kana vadzidzi muzvikoro zvepamusoro.
Izvi zvinotikanganisa isusu sevadzidzisi, nekuti unonzwa mwana achikubvunza kuti madzidzisiro emuri kutiita muri kutidzidzisa here takanangana kuti tichanoshandira boka iri renhau kwete kushandira rimwe boka renhau. Saka isu sevadzidzisi vevatapi venhau hazvitifadzi kuona nyika iine nyonganyonga yekusawirirana pazvinhu zvakapusa zvinhu zvematongerwo enyika.
Vati zvikoro zvevatori venhau zviri kuita basa rakanaka chose, uye vatapi venhau vanozovhiringwa vave kubasa uko vanotanga kukanganiswa nemakambani pamwe nezvematongerwo enyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Tokozi Lematutu vaudza gungano iri kuti vachasvitsa chikumbiro chevatori venhau chekuda kusangana navaMugabe Kuna va Krismu showe, gurukotara zvekuburiswa kwemashoko, vatiwo hurumende yakazvipira kusandura mitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro, asi vakati bazi ravo rine rimwe basa rariri kuita pari zvino. Mumashoko avo ekucherechedza World Press Freedom Day, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti vatapi venhau varegwe vachiita basa ravo pachena, vachiti izvi zvikaitika munyika munoitika runyararo nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chirongwa chemitambo ya Harare International Festival of the Arts kana kuti Haifa chapinda muzuva repiri nhasi, vechidiki vachifarira kuwaniswa mabasa pamwe nekuvaraidzwa panguva iyo zvinhu zvakaoma kudai munyika. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, chirongwa cheHaifa chamutsa zvakare guta reHarare, apo vanofarira zvemutambo vari kuvaraidzwa. Mumwe wevanga vari kuHaifa vaSamson Humba vati kunyange hazvo mari iri kunetsa munyika, Haifa inovapa mukana wokumbokanganwa nhamo dzavo.
Kuuya kuno kuHaifa chero zvinhu zvakaoma, munhu unongosungirirawo kuti tudiki taunato uyewo umbozotandarawo, umbowana nguva yokukanganwa. Zvinhu zviri kunetsa zviri mupenyu zvakawanda, ukangogara pfungwa dzako dzakangoti tek-tek kamutsika-tsika nenhamo, unotoona kuti unopedzisira wakutorwara.
Vamwewo vati Haifa inovapawo mukana wemabasa ayo ari kunetsa munyika. VaNison Kim, avo vari kuita basa rekubatsira kushambidza nzvimbo iri kuitirwa Haifa, vanoti kudzoka kwemutambo uyu gore rino kwavaisa mumafaro, sezvo vari kubatsirikana sevanhu vasina mabasa.
Haifa tinongoitawo mapatime atinongoitawo kazhinji makore ega ega, tine nguva tichisenza nayo Haifa yachonayo. Zviri kutibatsirawo vamwe mabasa titorina, but tinombodezwawo kuti timbobata bara tomboonawo kubatsirikanawo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mukomana wechidiki Tendai Chaparadza, anoti kubva apedza zvidzidzo zvake muna 2011 haasati amboshanda. Chaparadza akaona basa rekuchengetedza zviri kuitika kuHaifa.
First chokutanga ndawana employment, tiwana 1 or 2 pekunhungaonapo masense, then zvimwe zvacho yobe nongochikwanisawo kuonawo zvevezwa maartist achiita zvaanoita zvakawanda. It's not all about kuti yobe seeing, but yobe learning new stuff, which wanawozinyowani zvakawanda zvinoitwa nevamwe nemaoko avo. So from there unokwanisa kuwanawo kuita shungu yekukwanisa kuita zvimwe zvinhu uchishandisa maoko ako.
Haifa haina kuitwa gore rapera sezvo makambani akawanda anobatsira pachirongwa ichaitatarika. VaStanley Mutanga, avo vanoveza matombo, vanoti kushayikwa kwemutambo weHaifa gore rapera kwakavadzorerawo shure sezvo vachiwana bhizimusi pamutambo yakadai.
Zvinhu zvakatibata-bata because ndokwa tinowana macontacts nemaorders nemanew customers, but ikasaitwa manje zvinenge vanenge vatiomesera.
Chirongwa cheHaifa chakatanga nechipiri uye chinopera musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa nerimwe sangano rinoona nezvekufamba kwengarava mumagungwa rinoti kuderera kwaita mauto anenge achisora zviri kuitika kwavhurira makorenyera mukana wekurwisa ngarava dzinenge dzichipfuura nepedyo neSomalia. Gwaro resangano rakazvimirira reOceans Beyond Piracy rinoti mushure memakore ekudzikira kwemabasa emakorenyera ngarava dzave kufambira kumahombekombe uye uwandu hwengarava dzemauto anochengetedza runyararo mumvura pedyo neSomalia hwadzikira. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varamba mashoko avari kupomerwa nevakakwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika amai Hillary Clinton ekuti mukuru weFBI vaJames Comey vane chekuita nekugundikana kwavo amai Clinton musarudzo dzemutungamiri wenyika dza2016. Bazi rezvemukati menyika muAfghanistan rinoti munhu anga akazviteya nemabhambu auraisa vanhu vasere muguta reKabul nhasi mangwanani munguva dzekumhanyira kumabasa kwevanhu vamwe vanhu makumi maviri nevashanu vakakuvara. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirikugara kunze kwenyika zvave kudzokera kumusha zvichinotanga mabhindauko akasiyana-siyana anosanganisira zvematongerwo enyika nemabhizimisi. Vamwe vari kunotanga mapato avo ezvematongerwo enyika kuitira kuzokwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Vamwe vanonzi vari kutangawo zvikoro zvemhando yepamusoro vachishandisa ruzivo rwavanenge vakohwa kunze kwenyika, kuchitiwo vamwe vari kusvikotanga makambani avo kana kuti kutungamira makambani agara ariko kare. Asi mumwe vanhu ava vaCaston Mateu avo vari kuBritain vari kuronga kudzokera kumusha kunopinda mune zvematongerwo enyika vachikwikwidza musarudzo dzichauya vakamirira bato reMDCT rinova ravagara vachitsigira. VaMateu vanoti vari kufunga kuzokwikwidza mudunhu reMarondra Central kumashonaland East ndokana vachinge vatambirwa nebato ravo. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMateu akatanga nekuvabvunza kuti chii chakavasunda kuti vafunge kudzokera kumusha.
Isusu sevanhu vari mudiaspora taona matongerwo anoitwa nyika zvine order, ende tine responsibility yekuti tiite sei tinobatsira nyika yedu kuti isimukire. Makatarisa kuZimbabwe iko zvino vari kushandisa mabond note, nyika yadzikira, nyika yashupika. Saka isusu vari mudiaspora we have a responsibility yekuti tinopinda mumacommunity edu tichibatsira vagari vemuZimbabwe kuti nyika yedu isimukire.
Manga magara zvakadi muri kunze kwenyika?
UK ndagara kwemakore 14 years.
Saka muri kudzokera kumusha muchida kunopinda mubhindauko ripi?
Ndiri member yeMDC, saka ndoda kunomira ndiri kumarondera central.
Tinoona kuti bato reMDC rine nhengo dziriko kumarondera central ikoko. Munozoona muine mukana here imi muri munhu ari kubva kunze kwenyika?
Kunze kwenyika kuno vamwe takauya kuchikoro, vamwe takauya kubasa. Asi kumba kwedu, kumusha kwedu kuZimbabwe, ini sechizvarwa chemuZimbabwe ndakakurira mumarondera, vanhu vemo vanotondiziva. Ndakaenda kuchikoro kumarondera, and then I have been doing zvinhu zvakawanda imo mumarondera macho. Ndiri munhu anodzokera kumba kakawanda pagore kumarondera, saka vese vanondiziva. Vanoziva pandinogara panemba yangu marondera nezvese zvandinenge ndichiita mumarondera imomo. Saka ini ndakatokumbirwawo nevamwe varimo, especially vechidiki, vakati aiwa vaMateo, imi muri munhu anotibatsira zvikuru uyezve muri munhu anozivikanwa, anoremekedzwa munharaunda yemarondera. Saka matii mauya kuzotimirira vamuri muparamende? Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti ndiite sei ndidzokere kumusha kuti ndinomirira vanhu panogara marondera kuti tiri kuparamende.
Munoona here imi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muchikwanisa kuzonosimudza nyika kubva mumadhaka mairi?
Kana pasina shanduko yaitika, aiwa kutambura kucharamba kuchenderera mberi. Chapo ndechekuti vanhu vaona kusiyana kwepakambouya inclusive government paye pakabatana nhengo dzeMDC nedzaNPF nedzimamwe mapato, kuti pakabveita kakuchinja kanga kaitika munyika, zvinhu zvanga zvakuita zvichitinakei. Asi Takazongwa ba MDC paikabirwa ma election muna 2013 zvinhu zvakaondomoka futi zvatosvitsa pari zvino pekuti zvinhu hazvichaita.
Saka vamateo vanofungidzira kudzokera rini kumusha?
Indofungidzira kudzokera kupera kwegore rino. Obviously inini ndiri munhu anoshanda munomu. Saka zvinenge zvakureva kuti kuwind up everything I'm doing munomu muUK. Ndichizotarisira manje kuti ndinotanga upenyu hutsva ndamu Zimbabwe imomo.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha rini kuti munokwanisawo kunyoresa kuzenge muchipinda musarudzo dzegore rinowe?
Kana vachinge vatanga.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika chafunga kudzokera kumusha vaCaston Mateo vari parunhare neStudio 7 kuBritain. Vanoona nezveupfumi mubato reMDCT vatapiwa mashakada, vanovawo zvakare nhengo yekomiti yedare reparamende inoona nezveupfumi. Vanoti komiti yavo ine urongwa hwekudaidza kudare iri gurukota runoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kuti vazotsanangure nyaya yemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora yavanoti vakawana yekubhadhara chikwereti chiri kuWorld Bank neAfrican Development Bank. Vachinamasa havana kutaura kuti mari iyi yainge yabva kupi, asi bepanhau reZimbabwe Independent rakabva raburitsa nyaya yekuti mari iyi yainge yabva kukambani yekuSingapore inonzi Trafigura. Asi mutauriri wekambani iyi amai Zoha McDolly Aimone varamba mashoko yekuti kambani yavo yakapa Zimbabwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora yekuti ibhadhare chikwereti kuWorld Bank neAfrican Development Bank. Vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7, amai McDolly Aimone vati vainge vanzwa mashoko kubva kumapepanhau ekuti Trafigura yainge yapa Zimbabwe mari asi vakati aya manyepo. Vativo vane mabhizimisi muZimbabwe uye makambani avo akazvipira kuramba achifambisa basa achishanda nehurumende yeZimbabwe. Asi panyaya yekweretesa Zimbabwe mari vati kambani yavo iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Kambani reTrafigura Group yakapinda muZimbabwe muna 2013 kuburikidza nekuisa upfumi mukambani yePuma Energy iyo yakaisa zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukambani yeRiden Petroleum. Riden ine nzvimbo dzinotengeserwa mafuta edzimotokari makumi manomwe nemapfumbamwe uye inopa mafuta endege panhandere ina dziri muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamashakada avanoti zvinonetsa kuti pawane mabhanga kana makambani angakweretese Zimbabwe mari.
Hurumende yedu iyi yakafanana navanhu vaya vakare vaiita mamperembudzi, havabatiki havashandiki navo. Saka handifu kuti pane gavhumendi yakati twasa twasa kana kuti organization yakati twasa ingakwanisa kuvapa mari, nokuti inovapa mari in return for what? Vane mbiri yokusabhadhara zvikwereti. Saka zicharavo rakatosviba kunze uko panyaya dzezvemari.
Pane mashoko anga achibuda ekuti hurumende yakapuwa mari nekambani inonzi Trafigura inoshandawo muZimbabwe kuburikidza nemwe inonzi iyo Puma Energy. Vekambani vari kuti aiwa havana kupa Zimbabwe mari. Vachinamasa havasitaura kuti mari yacho yakabva kupi. Munoona sei zviri kuitika izvi?
Chandopikisana nacho ndechekuti chikwereti chose chinotorwa nehurumende chinofanira kuratisaiwa neparliamendi. Parliament inofanira kuzoti okay kana kuti no. Inofanira kupa mvumo kuti nyika itore chikwereti, nokuti chikwereti ichi ndechenyika yose hachisi chehurumende. Saka parliament haisati yambosangana nemagwaro akadero. Saka kwatiri isusu tinoraso kuti mahumbwe hapana chinobuwa, hapana chakaitika chakadaro, nokuti 1 billion imari refu haisi pekukesha.
Saka imi muchadaidza here vachinamasa kudare reparamende kuti vatsanangure kuti zviri kufamba sei?
Ndinodaira kuti sekomiti yedu yebudget nefinance vapatinovadaidza ndozvimwe zveagenda zvatichavabvunza kuti vape clarification. Hatizingotaurwa nemuromo, toda paperwork yacho, magwaro acho, tione kuti temushiti yacho yakamira sei, mainterest acho akamira sei, repayment arrangement yakamira sei. Hatingotambiri zvinhu zvemuromo zvamapepa.
Vanoona nezveupfumi bato reMDCT vari mukomiti yeparamende inoona nezveupfumi zvakare vatapiwa mashakada vari parunare muHarare. Nepenyure Voice of America yabatana nechikoro chepamusoro cheGeorge Washington University muno muAmerica nhasi pachirongwa chekuzeya kuti vanoda kudzidza muAmerica vachibva kune dzimwe nyika vangazvifambise sei. Musangano uyu wange uine vanyarikani vanosanganisira vaPaul White vekuJohns Hopkins School of Medicine, vaRaj Bhagava vekuStanford, vaDouglas Shaw vepaGeorge Washington University nevamwe vanamuzvinafundo. Chirongwa ichi change chitepfenyurwa padande mutande redu reFacebook. Mumwe mutsigiri wepage yedu yeVoice of America muzvare Letina Fushai vari kuOregon vanotiwo zvirongwa zvakadai zvakakosha sezvo zvichidzidzisa vana kuti dzidzo yakakosha munyika uye kuvapawo mukana. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndazvoona chakakosha chaizvo, nokuti dzimwe nguva tinongotyira kure. Shumo yedu inoti zvizvi makushe harisi nyanga dzarinadzo. Saka tinoda kubvisa zvinotiita kuti titye tingoidzawo. Zvinonzi tembere kwaTV yakabika mabwe ikaravira muto. Saka ndaona chaizvo chirongwa chenyu chichibatsira kuti chitifundise. Nesuwo tembere tinokwanisawo kuzviita kuuya kudzidza kuno kuAmerica. Zvandakaita ndaona chirongwa chenyu chakanaka chaizvo, chinotibatsira kuti tilive our dreams because education is the key.
Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makafamba sei kuti muzonge muchidzidza imo muAmerica. Mataura kuti makauya kuno mukazotanga kuita chirongwa chedzidzo matova nemakore makumi mashanu.
Ndizvozvo Marvelous. Kuya kwandakaita kunoku ndingangoti zvakaita sokungoitwa nechinzvimbo muupenyu chandakanga ndava nacho. Vana vangu vaviri vakanga vauya kuno vose. Saka inisa mubereki wakazvimiririra senhengo. Ndakasara ndangotarisana nemadziro muzi 5 bedroom house kubva inona. Ah, nobva ndangoti regai ndingoindawo kuchikoro ikoko nevana vangu. Saka ndobva ndatongoapplya ofunge. Ndobva ndatongowana nzvimbo ndikauya kuno.
Makauya kuzodzidza chiiko kuno?
Ndakaita theater arts.
Kucollege ipi?
Portland Community College.
Uyezve pari zvino muri kushandisa here zvidzidzo zvamakawana?
My way, zvokuti tufunge Marvelous. Dzidzo yandakawana yakandibatsira chaizvo. Vanondiziva paFacebook ndakatonyora bhuku rangu Binde African Dream. Plus ndakatonyora script izvo zvimwe dzuno ndiri kuenda kuHollywood. Gala kunoita pitch bhuku rangu kuti riitwe firimu muHollywood. Mufunge dzidzo yedu yekuZimbabwe iyi tinoitarisira pasi iri pamhando yapamusoro-soro. Pandakaita entrance test nini kupinda muuniversity vanopitaya vanoti iyo English for non-speaking ESOL. Ndakanyora English reading, writing, communication. Ndikautsunha kuwana ma100%.
Avo vanga vari muzvare Letwina Fushai, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vari kuOregon. Munhau dzemitambo, mumutambo wanga uchitaurwa nezvauye Harare Derby pakati peCapes United neDynamos wambomiswa nemhaka yekushayikwa kwenhandare. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotaura vakamirira Premier Soccer League muzvare kuDzaibare vazivisa manheru anhasi kuti mutambo uyu hausisiko nemhaka yekushayikwa kwenhandare yekuti utambirwe. Mutambo uyu unowanzotambirwa muNational Sports Stadium, asi nhandare iyi haisi kushandiswa nevenhabvu svondo rino nemhaka yemusangano wechechi yeChrist Embassy uyo uriko nemugovera. Nhandare yeRufaro Stadium, iyo yanga yambomiswa parutivi kuti tambirwe mutambo uyu, yakanzi nevanoongorora dzinhandare kuti haisati yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro-soro mushure mekumbovharwa ichigadziriswa. Zvikwata zviviri izvi hazvikwanise kushandisa Morris Depot sezvo iri diki kutambirwa mutambo wezvikwata zvinoteverwa nechaunga zvakadai. Muzvare Bare vati vachazivisa kuti mutambo uyu uchatambwa rini sezvo svondo rinouya risingaite nekuti Capes United iri kuenda kuEgypt kunosangana neZamalek mumutambo weCup Champions League. Asi muzvare Bare vati mimwe mitambo yese iri kuenderera mberi semarongerwo ayanga yakaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Vatereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha mushure mekugara kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pa 001202465 0318. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyini ngenjabulo ngolwesithathu mhla zintathu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, oyengumkhokheli wabahluli umnumzana Godfrey Tichka usiku kasekho.
Umongameli weZimbabwe ukhona ukumela wonke umuntu eZimbabwe obona ukuthi kule ndaba afisa ukuzifikisa kumongameli. Kule mvumo yokuba abonane nomongameli, uzayifikisa le ndaba kuminista onthumileyo namhla. Nguye ozayithatha isiphala phambili.
Intatheli zindaba zinanza ilanga lamalungelo azo ngokucela ukuhlangana lomongameli Mugabe ukuze zimazise ngokuhlukunyezwa ngabezombusazwe.
So again, uthezethezi wase sidaba lesiburawundi alula msebenzi. Umuntu wonke orabefuna ibesetizanika lokho kwezibhurawundi kabala msebenzi la. Yikho sase simtshela ukuthi engaqali vele ukukhuluma udaba lonalolu.
Umsekeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khupe uphoselana aqatha lomphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo phezu kodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oyengumkhokheli wabahluli uChief Justice Godfrey Tichka usiku kwasekho. UTichka usiku ufele kwele South Africa namuhla. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa, 70 years. UTichka usiku ubebulawa ngomkhuhlane wechukela. Njalo ubikwa ebeselatshwa kwele South Africa. Umongameli Robert Mugabe ukwele South Africa emhlanganweni we-World Economic Forum edolobheni le-Durban. Umgabe ukhatshwe liqula labaphathintambo abagoqela umnumzana Obed Mpofu lomphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuhlaziya indaba eziningi-ningi eziphathelane lomnotho wamazwe e-Afrika, ukuthuthukiswa kwezakhiwo lokutholiswa uzulu kwamanzi ahlanzekileyo. ELiZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olweWorld Press Freedom Day. Ngesikhathi intatheli zindaba zikhala ngokuqhubeka zihlukuluzwa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Lesi simo sibangele ukuthi ezinye iziphathamandla zenhlanganiso ezimela intatheli zithi zifisa ukuhlangana lomongameli Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College namhla, lezi ziphathamandla zithi lokhu kukhahlamezwa kuza kuvelela kizo zonke inhlangothi elizweni, ezombusazwe, amapolisa, osomabhizimusi labanye. Umhleli wephephandaba leDaily News umnumzana Stanley Gama nguye oqale udaba lokuba kudingakale ukubonana lomongameli Mugabe. Umsekeli womphathintambo ogatsha lwezokuthapha indaba lokusakazwa kwazo unkosikazi Thokozile Mathuthu nguye obe ngumhlonishwa kulo mkhosi uze emele umphathintambo walolu gatsha uDr Chris Mhlowe. UMathuthu utshelela umbuthano oqoqwe langokukhokhelwa ngabenhlanganiso yabahleli bezindaba yeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF, ukuba uhulumende uyaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba ngoba usabalalisa imbiko njalo uphathisa intuthuko yelizwe.
Umongameli weZimbabwe ukhona ukumela wonke umuntu eZimbabwe obona ukuthi kule ndaba afisa ukuzifikisa kumongameli. Kule mvumo yokuba abonane nomongameli, uzayifikisa le ndaba kuminista ondithumileyo namhla. Nguye ozayithatha isephambili.
Usola kakhulu abahlukumeza intatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo kungakhathalekile ukuba ngubani.
Akumelanga sihlukumezane eZimbabwe. EZimbabwe kule freedom of expression and if what is state which is the media ile mvumo layo yokukhuluma izinto eziliqiniso ngani ngawe noma la ngobani.
Kesizwe osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni ye-UNESCO umnumzana Ezekiel Nhlanhla Dlamini exazulula okumunyethwe yindikimba yombuthano yalonyaka.
NgesiNgisi sithi critical minds for critical times. Lumntu wethu sithi izingqondo ezibukisisayo ngezikhathi ezinzima. Thina njengabantu bezintatheli, abantu bemaphaphandaba, thina esifuna izindaba sizilethe izindaba kubantu.
UDlamini uthi lindikimba iqondane lokuba zizibuze intatheli izindaba ukuba ziloba ngendlela eyiyo na lapho ziphakulela uZulu ezikuthaphayo.
Kepha sikuhlolisise ukuthi ngempela ngempela kuyakhona yini ukuthi address noma ke ungene kulezo zinto ezifunwa abantu. Abantu abafuni nje ukuthi izindaba zisho lokhu okushiwo kulomo okhulumayo. Kepha kuphinde kuvele lokuthi
bezikhona lezifundi ezivele kuzikolo zemfundo yaphezulu eziqhuba izifundo zokuthapha izindaba okubalisa eseHarare Polytechnical College, iUniversity of Zimbabwe kanye neChristian College of Southern Africa, COSA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abenhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba bathi bakhathazeke kakhulu ngokwanda kokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kusetshenziswa imithetho esisekelo sombuso esidala. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ithi inani lentatheli izindaba ezihlukunyezwe loba ukubotshwa zisemsebenzini wazo likhwele ngokuphindwe kabili ngomnyaka ka-2016, kubika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ngesikhathi amanye amazwe esishaya lihlombe ngenguquko lentuthuko enhle esibe khona kuze kwethulwa kwemibiko ngenkululeko, umkhulumkhosi ohlatshwa eZimbabwe. Isiphathamandla senhlanganiso yabezindaba eZimbabwe, Union of Journalists, iZUJ, uForster Dongozi uthi ngo-2016 inani lentatheli izindaba ezihlukunyeziweyo loba ukubotshwa zisenza umsebenzi wazo likhwele ngokuphindwe kabili 100%. Umhlelo wephephandaba lebulenjini ele Southern Times News umxolisi Ncube uthi sinye kuphela isizathu esenza uhulumende alele emthethweni omdala kwezokwethulwa kwemibiko.
EZimbabwe silombuso lowana okukhangelele ukuthi abantu kumele bathole lokho okufuna yilowo mbuso, kungabi khona okuvela kumbe ngithi mina kumacala angabe ephikisa kumbe kumacala angabe elokunazelela kakhulu lokusola izinto ezenzakalayo. Usilo hulumende olezinto eziningi ofuna ukuthi azifihle zingafinyeleli ebantwini.
Ngokuthi kwenhlanganiso emela indingeko zokwethulwa kwemibiko emisa Zimbabwe, ngo-2016 kwaba lezehlakalo eziningi zokutshaywa kwentatheli, ukubotshwa kwazo, ukwethuselwa kanye lokuhlukunyezwa ngendlela esijeneyo. AbeZimbabwe Association of Community Radio Stations, iZACRAS, bona bakhala ngokuthi sekule minyaka engamashumi amathathu lesithupha ilizwe lithole uzibuse, kodwa kukabe ngitsho lowodwa umsakazo wezigaba osuphiwe imvumo yokusakaza. Intatheli eZimbabwe ezimeleyo kwele South Africa, uStanley Karombo, uthi kuyamangalisa ukubona uhulumende ephishekile ngokwenqabela ukwethulwa kwezindaba.
In open democratic space, there is no need for the government
Embusweni okhululekileyo ngeqiniso akusiwo umsebenzi kahulumende ukusho ukuthi ngubani okufuze athole imvumo yokusakaza kumbe ukungayitholi. Kungumsebenzi womphakathi ukuzithola ukuthi umsakazo siyawudinga loba hatshi.
Ngakwelinye icele enye intatshele njalo eZimbabwe uNdumiso Mlilo ukhala ngokuthi loba nje sekule minye imisakazo ezimeleyo kukhanya yonke kugoqela le ZBC yethula indaba ngokuzithiba ukuthi ingakhulumi lokho ongafunwa uhulumende.
Ngazuthola i-content manje mami nangahambe ZBC ngithi le program tenje. Sebezaqala ukungitshela ukuthi hey khipha lokhu khipha lokhu khipha lokhu. Sesikubone kusenzakala abantwini abaningafani labo khonti mhlanga kusenzakala labo bantu.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi eZimbabwe inhlanganiso zezindaba ezizimeleyo zithwaliswe nzima uhulumende. Inciciko zombusazwe umnumzana Phedzisayo Ruhanya uthi sisusa sonke senhlupho ezibhekane leZimbabwe ikakhulu kwezamalungelo oluntu ngumkhuba wokuthi wonke ophiwe isihlalo usefuna ukufela khona. Ukwenza azibiyele ngameva ukuze angakhitshwa.
But the problem of power is not
uhlupho lokufuna ukubusa kwekuphela alutholakali kuphela kuZANU-PF. Lukhona enhlanganisweni zikaZulu lemabandleni aphikisayo. Lokumba inhlanganiso kamasingcwabisane ufuna ukuvalayo.
Intatheli zona zithi ziyesabela ukuthi imithetho ephakathi kokubunjwa nguhulumende elawula ezokusetshenziswa kwe-internet iza kupha uhulumende amanye amandla okuvimba ukwethulwa kwemibiko ngokukhululekileyo abantu besebenzisa oFacebook, WhatsApp, Twitter lamakheli ebulenjini. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ucunule amanye amalunga edalela eParliament namuhla phezu kodaba lwabantu abangela zithupha lama birth certificates ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi. Ebuzwa ngunkosikazi Thokozani unkosazana Thokozani Khupe owebandla leMDCT ukuthi kuyini okwenziwa nguhulumende ukulungisisa udaba lolu ukuze abantu laba benelise ukuthola isithupha bebhalise ukuze bavote. UJombo uphendule wathi lolo kayisilodaba okungakhulunywa ngalo ngoba uhulumende sekubeke sobala ukuthi abafuna izithupha kumele babuye lo muntu ozabafakazela ukuze baziphiwe. Amazwi la acunule amanye amalunga edale ikakhulu awebandla leMDC. Sixhume uMakhupe wasichasisela okunengi ngokwenzakeleyo edale.
Namhlanje nje balukwazi ukuthi lilanga elokuthi amamemba eParliamente ayabuza amaminister imibuzo. So kulodaba ole biometric voter registration lapho uZulu wonke oweZimbabwe oleminyaka edlula i-18 kumele ukuthi aregister voter njengevoter. Njoba likwazi ukuthi khathesi sokwenza i-voters roll entsha. So wonke umuntu sevota okokugaba useregister ukuthi kwenzele ukuthi avote. Sasase sithi thina emathembeleleni kulabantu abaningi abangalama ID, abangala izithupha, abangala ama-birth certificates ngodaba lokuthi abazali babo babulawa ngesikhathi seGugurahundi. So again, uthi esethezi kwase sidaba leGugurahundi alulamsebenzi. Umuntu wonke olabefuna i-birth certificate uzanika lokho kweGugurahundi kabalamsebenzi la. Yikho sasesimtshela ukuthi engaqali vele ukukhuluma udaba lonalolu nokuthi abantu abaningi babulawa ngesikhathi seGugurahundi. Khathesi abantwana bangikhona bayadubeka kabahambe ezikolo nabazukulu kabasahambe ezikolo ngokuthi abazali babo kabakwanisanga ukuthi bethathe ama-ID lama-birth certificate. Abantwana abazalayo kabasakwanisa ukuthi bethathe ama-ID lama-birth certificate. Sengingabakutshela ukuthi udaba leGugurahundi kabuzamsebenzi. Lilomsebenzi ngokuthi babulala abantu abaningi more than 10,000 abantu. So kumele ukuthi wonke umuntu khathesi enelise ukuthi khona ahambe ayethatha i-birth certificate le-ID ikakhulu bona laphana abemathebeleleni aba-affecta iGugurahundi. Yilo udaba kade silukhuluma lonalolu.
Uthi yena uChombo njengohulumende bakhuluma ukubana abangela zithupha lama-birth kumele babuye labafakazi kuphela bayazithola izithupha. Umphoko layo ke wakhuluma kumaviki amabili amathathu edluleyo wathi sebeqalisile ukupha abantu abaphathwa kubi iGugurahundi izithupha lama-birth. Akukaqalini ukwenzeka khonoko?
awukaqali ukwenzeka khona lokhu ikwakathi sifuna ukuthi sisathi kukhulume namhlanje ukuthi uma sokuqala sibone ukuthi baza kwenza yini ngempela kodwa engingakutho yikuthi sizabe sileke sibangumsini sizalandelela konke lapha abarejista khona abantu sibone ukuthi khona babanika yini laba abaphitha ibhubrang ndi ngokuthi siyakwazi ukuthi ababaningi isikhathi esiningi babe sebafuna amasakazi umasakazi nabazali abababayo akulo omunye umuntu ongabasakazela izihlebo zabo nezinye zakhayo akulo omunye umuntu ongabasakazela nxa engahambe ekhuluma ukuthi mina yini akade ngihlala emzini uba bami unguzibane wabanga ibhubrawundi indaba bengabaniki kanti amabhetha ama-id lamabhetha
uNkosazana Thokozani Khupe lilunga ledale lephalamende njalo ungumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai kubandla le-MDCT. Inhlanganiso eqhuba ucwaningo i-Afro Barometer isebenzelana le-Mass Public Opinion Institute lamhla yethule impumela yocwaningo oluveza ukubana phakathi kwabantu abafika kungxenye yezizalwane zeZimbabwe ababuzwa ngokusetshenziswa kwemali yama-bond notes bacabanga ukuthi imali le kayisoze isuse ilizwe ebunzimene eliphakathi kwabo, kubika uNompumelelo Moyo.
Ucwaningo lolu olulesihloko esithi, "Which direction is Zimbabwe headed, the economy, poverty and trust in leaders," luveze ukuba abantu abathembi ukuba imali yamabond iza lempucuko kwezomnotho welizwe. Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi imali yamabond note ayisebenzi ngendlela eyiyo ngoba bayehluleka lokubhadala imali ezikolo njalo ayikho ezandleni zabantu.
Ayitholakali, ayikho, isebenzisa nzima. Izinto zonke zisebenza ngemali, especially in towns, kodwa imali yangkhona ayikho.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukusebenzisa ama-bond note kulusizi ngoba awasebenzanga ngendlela ayekhangelelwe ukuthi asebenze ngayo.
Kuqakathekile ukuthi vele ungazifaka i-bond note, bond paper, bond coin, kamsoze ku-address i-problem elizwe. I-problem elizwe yi-governance. Kuqakathekile ukuthi abantu sikhumbule ngokukhipha uhulumende lowo.
Umnumzana Mloyiswa Izizwe Gumede, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuza kwama-bond note sekulethe udubo olwedlula ngesikhathi kusasetshenziswa imali yakwele America ethi abanye labo ngasebeyithengisa njengembali.
Uhlupho solumandla ngoba engakabi khona bekungajwayelekanga ukuthi abantu bahlale emalayinini baze balale khona emabhenki. Nasibe sakhona kusaqala ukuba kusetshenziswe le mali yaseMelika, akuzanga kube khona lokho. So ke sisifikelwa ngumkhumbulo ukuthi mhlawumbe lawa ama-bond notes la ababenakanele ukuwenza ngawo sebekubona kumnandi kangako ukuthi lawo sebeze bewathatha besiyawavalela eziphaleni ezingaziwayo.
Ohlaziya ngezomnotho unkosikazi Precious Luphahla uthi ama-bond notes awasizanga lutho ngoba indwendwe emabhanga lokhe zikhula lanxa engatholakali, ethi udubo lokusilela kwemali seluphambili.
Amalayini ebhenki ayesabisa, uyahamba uye layina. Last week nje bendilayinele isalari yami eStuart. Ama-bond notes akhona asabonakali ukubonakala ebhenki. Uyalayina uze kuthiwa uphiwe irandi.
Ngeviki edluleyo, ibhanga eliphathisa amazwe omhlaba ele-World Bank lethule umbono ofana lowocwaningo lwe-Mass Public Opinion Institute othi ama-bond kawasoze aphathise umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum ku-Live Talk namhla sixoxa ngabasuka emazweni sebephenduka ekhaya. Kuyaphileka na ekhaya nxa usuke wahlala emazweni? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0818 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokheli wogatsha lwabacuphi kwelemelika olwe-FBI umnumzana James Comey uthi uyazisola ngokwethula imbiko eyayikhomba ukubana unkosikazi Hillary Clinton wayexwayisiswa yi-FBI ngodaba lwama-imeyili akhe. Ukomi ukhulume amazwi la ebuzisiswa lidale leCongress namuhla. Ugatsha lwezokhetho kwele Kenya luthi impumela yokhetho oluzethulwa uzigaba iyo eyabe ilandelwe ukwenqabela ukuqilibezela. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe namhla sixoxa lomnumzana Edmore Chuma osehlala kwelebhilithane. UChuma ulobe imbono yakhe enkundleni yokuzilibazisa eFacebook esithi nxa evakatshele ekhaya usesizwa njengomuntu okuza ngoba ikhaya lakhe sokuseNgilandi. Uchuma uxoxe lo Chris Gande we Studio 7.
Into engiyenzileyo mina ukuthi ngikhulumile ngakho, ngibhale ngayo indaba leyi ku-social media. Into enze ngakwenza lokho ngabhala ngayo, yikuba ngidinga ukuba abantu bayenze i-debate ngayo le ndaba ngoba yindaba e-affecta amaZimbabweans amaningi and into maybe enze enye kuba into le inganika blow out of proportion is probably ukuthi mina umuntu wazakalayo kwasebenza njengentatheli yezidaba eZimbabwe. But yeah, akusila choice njengamaZimbabweans. Ilizwe lethu lichithekile, akunamsebenzi. Ama-statistics amaningi athiwona i-unemployment is about 90%. Ngaze uye ekhaya, khonapha ngiseNgilandi lapha mina, yimi ngigcine umuzi wonke wakoChuma. Ngingabuyela ekhaya, abantu bayafa ngendlala.
Manje akusitshela ukubana nxa wena uhambile ekhaya uvakatshile, usukubona kunjani ngesikhathi osuhleze ngaso eNgilandi?
Kunzima kakhulu ukuba nxa ubuyele ekhaya ngoba abantu owakhula nabo nabantu kumba osebenza nabo abaningi sebashiya imisebenzi baye South Africa, abanye njalo ngabasebasishiyayo. Ufica nje sokule generation entsha ukuba nxa uzama ukuthi lawo integrate ku society kuba nenkinga enkulu.
Luzaphenduka yini komunye umnyaka ekhaya?
Ukuvakasha ngiyavakasha ngihambe ekhaya ngoba ikhaya kusekhaya. But abazali bami lokho bekhona ekhaya lezihlobo loba nje abaningi besemazweni. Kodwa nxa kubuya ngezomsebenzi angiboni ngishiya umsebenzi napha ngisiyasebenza ekhaya ngoba njengoba mina ngisebenza as a lecturer at the British institution ngiyathola ama lecturer amanye abasekhaya abaningi bengikontakta bekhuluma ngokuba lapha kunje akulamali, abanye bayahlala njalo bengaholi. Amboni ukuba before ngingakarithayi ngizabuyela ekhaya, angiboni. But nxa kungaba le opportunity enhle kuthiwa i-opportunity enhle leyani siyaziyo kusanda kuthathwa ilizwe, sisanda kuthatha ilizwe ebalungwini, ngingaphenduka.
Manje okwakathesi nxa ukhangele impilo ekhona ngapho, ikakhulu nxa sikhangela ezokuthatha lezokuwondla abantwana lokunye okunjalo, ukubona njani into eyenzakala njani emazweni ngapho?
Emazweni lapha ngingathi ngakuexplainela nje mina sengisiyakwalisa amachumi amabili ngiseNgilandi. Uyakubona ngingathi sengikhulele khona apha, ngikhulele eNglandi, ngingatsho njalo. Ngoba ngabuye lapha nje sengumfanyana manje sengiyindoda ephuminwele ezimhlophe. Kunzima in the sense ukuba ingabantu eliyazana, i-community abaningi abantu bayazana. I always get abantu besiba lama problem, abanye bahamba baye lobola ekhaya. Loba nje mina ngisese yisumbelume, kodwa yisumbelume by choice anyway, ngoba I'm focusing on other serious things, izinto ezinjenge okwamanje ngenza i-postdoc yami, i-publishing and so on.
Umnumzana Edmore Chuma ngosehlala eBhilitane eyisizalwane seZimbabwe. Umsakazo weVoice of America namhla obelo mhlangano weTown Hall eCollision leGeorge Washington University. Lapho ingcwethi kwezemfundo ezivela emakolishini atshiyeneyo angapha eMelika ezethule khona indlela ezingalandelwa ngabantu abadabuka kwamanye amazwe abafuna ukuzofunda eMelika. Indaba eziphathwe yilo mhlangano zigoqela usizo lwembhadalo yezifundo, ukwehlukana kwamasiko, i-cultural shock ngesilungu, lokuthi umuntu angakhetha njani ikolishi elingamsiza emfundweni ezifundweni zakhe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele uMthokozisi Nyathi oyisizalwane seZimbabwe oqede izifundo zakhe kuhlelo lwe-Hubert Humphreys Fellowship Program ngeviki edluleyo ekolishini le-American University.
Lapha ngokuye ngohlelo lwe-Hubert H. Humphreys Fellowship Program, uhlelo olenga ezo-10, uye lapha ngizofunda into ezimelana le-law le-human rights.
Ukubone kunzima na ukufunda kwele Melika?
Hayi, azange ngihlangane lo kunzima. Sihlangene nje labantu very supportive, besihlezi kuhle nje, bebesiphethe kuhle.
Kuhlelo lolu, ingcwethi ziphathe udaba mayelana nge-cultural shock, ukuthi vele bakhona abafundi abaningi ababhekana layo, njalo ukuthi ngezinye izikhathi i-cultural shock iyathinta imfundo zabo. Wena ukubone kanjani?
Ye, ikhona yona i-cultural shock, yinto evamileyo, ngabe kumele ukuthi i-support, I think is manageable. Asonto ethusa kakhulu, baningi abantu who are professionals, ukuthi nxa une-problem they can help you, bakuncedise. Into eqakathekileyo ukuthi nxa uhlangana loduku, ukhulume.
Kule sinye isizalwane seTanzania obuze ukuthi kule zinye isikhathi lapho abafundi abadabukela kwamanye amazwe babhekana lombandlululo emphakathini. Njengomunye oseqedile imfundo zakhe la kwele Melika, ungathi umphakathini kwele Melika ulobandlululo na?
Hayi, mbona abantu bancedisa sibili enhlelo eziningi ezabantu abavela ezweni athuthukayo. Ngihlangane lama-scholarships amaningi, abantu nxa bewa-checker, maningi nje ama-scholarships abanika abantu.
Uphathe udaba mayelana ngemali yemfundo. Nxa ungelusizo ngemali yemfundo, kunzima okungakanani ukuba ngumfundi odabukela phesheya olesifiso sokufunda kwele Melika?
Nxa ungela onsa, ungela scholarship, hayi kuba nzima sibili, ngoba imfundo yalapha yani iyadura. Kodwa nxa ufika lapha uzama ukunga ama-scholarship programs, awusoze uswele ongathola khona ukuthi uthole uncedo.
UMthokozisi Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesifunda khonapha e-American University phansi kohlelo lwe-Hubert Humphreys Fellowship Program. Bexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owaye ngumkhokeli wabahluli umnumzana Godfrey Chikaosiku kaseko. Intatheli zindaba zinanza ilanga lamalungelo azo ngokucela ukuhlangana lomongameli Robert Mugabe ukuze zimtshele ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Salani kuhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.